gore rino tange tine urongwa hwokuungana kutaji office Harare, tozokwanisa kumacha tichiuya kumaofices edu patinozopedza urongwa hwacho. Patazivisa mapurisa kuti ndihwo urongwa huripo, mapurisa vari kuti havasi kutitendera kuti tiite urongwa hwakadaro.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwa nemapurisa kuti vakurambidzei kuenderera mberi imi mamuchimbozviita makoresa?
Pamagwaro aripo vari kuti zvatiri kuita hazvinei nevasa revashandi. Tizvizivi kuti vari kuzowana kupi, nenyaya yekuti isisi tiri kugunun'una nemabatirwo akaitwa nyaya yedu nemapurisa. Pachirungu tinoti ipolice brutality. Vari kuti hazvinei nevashandi, saka kana tine urongwa hwakadaro tinofanira kutevedzera posa tichikumbira mvumo. Saka havasi kutitendera kuti tikwanise kuita urongwa hwedu.
Saka zvakureva here kuti hamuchaenderera mberi neurongwa uhu?
Urongwa huri kuenderera pamberi musi wemugovero. Tiri kukurukura nemagweta edu kuti tione kuti tingabatsirikana sei kuti urongwa usakanganisike. Urongwa iyo zvino tiri kuendera pamberi nekugadzirira kuti tiite urongwa hwetu musi wemugovera.
Izvi hazvisi kukupinzai mumatambudziko here nemapurisa mukaenderera mberi imi marambidzwa?
Takagara tichingonesana nemapurisa nekuti hatisi kutenderana nezvavanenge vachitaura kana zviri kunze kwemurau. Tiri maZimbabweans anoziva zvavanoda, tiri maZimbabweans anoziva mutemo. Hatisi kuona kuti pane zvatakakanganisa. Saka murongwa uri kuendera pamberi uchitaura nemagweta yedu tione kuti neipi nzira yatinokwanisa kuita urongwa hwedu usina kuvhiringisana kana kusina kuvadzwana, asi urongwa uri kuendera pamberi musi wemugovero.